Zvichitevera chiziviso chayakapiwa nehurumende chekuputsa dzimba dzakavakwa zvisiri pamutemo, kanzuro yechitungwiza nezuro yakazivisa kuti ichaputsa zviuru zvedzimba nemabhizimisi mimisha yakawanda inosanganisira St. Mary's, Seke, Zengeza nemimwe. Dzimwe dzedzimba dzichaputswa ndeidzo dzakavakwa panzvimbo dzakaita seMacheke Square kuSt Mary's, dzimba dzakavakwa kuseri kweSt Mary's Police Station nedzimba dzakavakwa pamatoro ari pedyo nenzvimbo inovigwa vanhu kuSt Mary's kwekare. Muzvare Alice Kuvheya veChitungwiza Residence Trust vaudza Studio 7 kuti vachapikisa zvakasimba urongwa hwekanzuru vachiti zviri kurongwa izvi hazvisi pamutemo.
Uye zvekare tichitarisa bumbiro remutemo rinorambidza nyaya yemaillegal suppression, illegal demolitions, ngokuti kwatiri vagari ari illegal. Nekuti dzimba idzi hadzina kuvakwa nhasi, hadzina kuvakwa nezuro, hadzina kuvakwa marimwe zuro. Dzimba dzine makore dzakavakwa ende kanzuro yaiona. Kunyange velocal government vaiuya kuno vachipfuura vachiona dzimba idzi dzakavakwa. Nhasi munhu ongofuma achinzi takukupwa nhira pasina notisi.
Muzvare Kuvheya vati kunyange hazvo kanzuro yavo yakazivisa nzvimbo dzichaputswa dzimba nezuro, kanzuro iyi yakatotanga kuputsa dzimba.
Vakatotanga, takatofuma tichiona kwatotanga kudistroya. Saturday izvozvo handisotaura izvozvo. Pamakoni pari kutodistroyiwa izvo.
Sachigaro veHarare Metropolitan Residents Forum vaMavela Skumalo vati vari kupikisa urongwa hwekanzuro uhu.
Sakawo hatina chete kungotaura nemagweta edu, tabatanawo zvakare nevakasanochibata chigaro chatown clerk vanonzi Mai Matsvona, zvakarewo tikataurawo nadevelopment coordinator Amai Chisango, tikawirirana kuti tiitewo musangano musi womuvhuro wechimbi chimbi wekuonesanawo kuti chirongwa ichi chiri kubva kupi, chine zvinangwa zvei, zvakare tingabatsirane sei kuitira kuti toita yatingati pachirungu win-win situation, pasawane vanoluza, pasawane vanohwinawo. Zvakare
vakumalo vatiwo vanoshamisika kuti pave neurongwa hwekuputsa dzimba, asi pane mutongo wakaturwa nedare repamusoro unorambidza kanzuro yechitungwiza kuputsa dzimba idzi muna 2017.
Saka hongu tinoziva kuti nguva yafamba, kwafamba makore anokwana kuita matatu kubva muna 2017, asi dare richakamira ipapo nekuti nyaya iyi haisati yaenderera mberi yapinda mumatare. Guta richitungwiza rikapiwa mvumo kuti rienderere mberi maringe nei nekupunza dzimba idzi.
Kanzuro yeHarare iri kuronga kutanga kuputsa dzimba dzakavakwa panzvimbo dzisingaite nguva pfupi inotevera. Meya veHarare vaJacob Mafume vati vanhu havafaniri kuvaka pese pese zvisina mvumo yekanzuro, uye dzimba dzinovakwa pasingakodzeri dzichaputswa.
Isusu tinoda kuti panenge pari raiti hapaputswi, asi panenge pakaitwa zvisiri pamutemo, pakaitwa musengapere, panoita nyaya.
Dzimba dziri kuputswa ndeidzo dzakavakwa pamatoro, nzvimbo dzaifanira kuvakwa zvikoro, machechi nezvimwe, dzimba dzakavakwa pasi petambo dzemagetsi nezvimwe zvakadaro. Mushandi mukuru mudunhu reHarare, Provincial Development Coordinator vatafadzwa muguti, vakaudza makanzuro eHarare nechitungwiza masvondo maviri apfuura kuti anofanira kuputsa dzimba dzese nemabhizimisi akavakwa panzvimbo dzisingabvumidzwe, vachiti vanhu havafaniri kungovaka pese pese. Vamuguti vanoti nyaya yekuvaka pese pese mumaguta inofanira kupera zvisinei nekuti munhu anobva kubato ripi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.